Muchidimbu tingataure tichiti uyu mushonga uri kuedzwa kuti ushandiswe kudzivirira kutapurirana kweutachiona. Vazhinji vangade kuziva kuti pane mapirisi ari kunouya pari zvino anonzi PrEP, kutaura kuti mushonga unoniwa nevanhu vasina utachiona, vangangopeisira vaita zvepabonde vasina kudzivirirana. Mushonga uyu mapirisi ari kunwiwa. Saka uyu munyuwani we-804 mushonga mutsva uri kuedzwa wakasiyana pakuti uyu uchange uri wokubayiwa jekiseni, uye wakasiyana pakuti wemapirisi wanambotaura wePrep uya unofanira kunwiwa zuva rega rega. Uyu we-804 uchange uchizoshandiswa iri jekiseni rokuzvibaya rinoti kana ukazvibaya unopedza svondo rese usina kuzvibaya zvakare.
Zimbabwe taona irimowo muchirongwa ichi. Hatina mazuva akawanda kumashure uko vamwe vabudawo vachitaura zvekuti vakanga vawana mushonga uyu. Muri kuona mhuri yeZimbabwe ichitambirana nezvizvi sei?
Tinoda kuti mhuri yeZimbabwe inyatsonzwisisa kuti uyu mushonga uri kutaurwa nezvawo mushonga uri kufambiswa negwara riri pamwero rinozikanwa pasi rese, kuitwa kuedzwa kwemishonga iyi anonzi maclinical trials. Iyezvo mushonga iyoyo ndaitiudze vateereri kuti HPTN-04 uri paphase 3, asi zviri pari zvino zvinotiratidza kuti unokwanisa kubatsira. Pesi iri kuitwa iyi kana kuti kuongororwa kuri kuitwa kutarisa zvinhu zviviri. Chekutanga yatinoti efficacy, kutaura kuti tinoda kuona kuti une simba rakawanda sei pakubatsira kudzivirira kutapurirana kweutachiona.
Ndatarisawo ndichiona kuti nyaya yeHPTN-084E tainzwa pava nechinguva kutadza kuti zvatora chinguva chakati rebe. Zvinotora nguva yakareba sei tsvakurudzo dzakadai dzichiitwa kuti zvizosvika pakunzi hoyo mushonga wapera ndiwoyu ngawo uchishandiswa?
Mushonga chaiwo kuti uzoshanda uzopiwa vanhu waakunzi mushonga waakupiwa vanhu, on average tiri kutarisa makore anoita 7 to 15 years. Mizhinji chaiyo inotora makore 10 kana 15, mimwe inotosvika kana makore makumi maviri iri kutwa tsvakurudzo tione kuzvechokwadi mushonga unoshanda zvatinenge tichifungira kuti ndozvaunoshanda. Zvinhu zvakawanda zvinoongororwa